President vasangana nemagweta avo nhasi vanga vachingosangana nguva yesei vazorera nhasi kuti mangwanani vachaita musangano nevatori venhau vachivaudza kuti zviripo zvavari kuda kuita ndezvipi uye nyaya yekuendesa ZEC kumatare edzimoswa nenyaya yekubirira kwavanga vachiedza kuita maelections ichange yakafamba sei.
Kune vamwe vari kuti zvoko sei MDC Alliance iri kunonoka kuenda kumatare kana ine humbo.
Vanhu vezano chete vanodaro ivavo vanoda kuti tikaende kumatare nekuti matare anotevedzera zvemutemo. Mutemo unoti munoaplya within 7 days yekuwana zvakaitwa maresults neZEC. Zvino ZEC yakawanasa maresults musi wethursday last week, 7 days hatisati takuwana. Saka vaakuneseka vari kuneseka ne vari kuda kuti mhanyire ikoko kumakoti tinda kunyatsotaura natega pachedu tigosvika tikanyati tatodzoswa. Chokwadi ndechekuti President Nelson Chamisa munovaziva munhu weexcellence, he does everything to make sure that is perfect. Nenyaya iyoyo vanga vachitaura nemagweta avo kuti vaone kuti nyaya yavo kana yakuenda inenge yakanyatsosunga kwese kwese uye yakarongwa zvakanaka zvikurusa.
Vasibanda vanhu vangada kuziva kuti zvamuri kunyanya kupokana nazvo neZEC ndezvipi?
Noti isu ZEC yanyanya kunyepa. Zvekutanga yakamboti iyo vanhu vakavhota maelection ino vakanga vari 72% of maregistered voters. Vakazoanansa maresults akataura kuti 72% yaiwanikwa kumaparlamentary yekumakanzi asi kupresidential kwanga kwava ne85%. Tinobvunza kuti koi 13% yakabhepi? Nenyaya yekuti maelection emuzimbabwe anonzi harmonize, zvoreva kuti munhu unopinda kundovhota opuwa maballot paper 3 achivhotera vanhu 3, wekutanga president, wechipiri MP, wekupedzisira councillor. Saka maballot paper anopinda mapresident anofanirwa kunga aenzana nemaballot paper anopinda macancillor. Turnout yapresident inofanirwa kunga yakafanana neturnout yacancillor kana turnout yemacancillor kana turnout ya MP. Kana yosiyana tinenge tanga kuziva kuti mune anonzi maspoiled paper mangani ekuti munhu wakapinda kuna councillor uko akazavhota, akapinda kuna MP akazavhota, akasaka akanovhotera kwapresident. Saka chero president wakana mavhoti akawandisa anofanirwa kunga ari mavhoti evanhu vakapinda polling stations vachinzi vanovhotera munhu wese 72% yatinotaura yakataurwa neZEC yatinoziva. Saka tinoda kutiziva kuti 400,000 mavhoti akawedzerwa neZEC akabvepi uye akawedzererwe chii achipiwa ani? Ndo chikuru chaichocho chatinoda kuti matare edzimoso atarisa aonewo.